Manizai isi kuzorapa chirwere chatinoti Mosof case chiri muZimbabwe chekuti wanu nemafashawa emanatural resources haasi kushandura ugaro hwevanhu. Tiri kuona kuti vanhu kana pachiitwa launch emaprojects akadaro panovimbiswa mabasa akawanda, panovimbiswa development. Asi kutaura kunoku titori nemhuri dziri kuzhamba kumanyuzi ikoko vari kuda kutamiswa, ende kutamiswa zvichisimba kuti munofanira kuti mubve pamunogara ipapo papiwe kumachina. Pane zvekare dambudziko rekuti maprojects iyoyo vanhu vekumaeast vari kutiwo mamwe maresources acho muda kuatora across the boundary yemaprovinsi iwawo, but senda yacho yeproduction inenge iri kumidlands province. Saka hapana kuitwa consultation yakakwana yebenefit sharing kuti pasave nekurobha imwe province for the benefit of another province. Asi kunyange midlands yacho zvekare hatisi kutarisira kuti ine chainobhenefita, nekuti kana manegotiation akaitwa the same way yavakaita manegotiation yemarange diamonds macoal mines ari kuhwange, tinotarisira the same result yekuti resource yenyika inenge ichingopera. Vachapiwa mabasa vanenge vachipiwa maslave wages. Hurumende yedu haiprotekti vashandi veZimbabwe. Saka kana pakadzipa 100,000 mabasa eunhapwa yekuti vanhu vanenge vachingoti tingaitei, asi hurumende yedu haisi kukwanisa kuprotekta kodzero dzemablack workers vari kushandira machina.
Ko, ivo vatanzwa vamunangagwa vachitaurawo kuti mabasa achauya neuwandu, pataurwa mari dzakakura chaizvo zvekusvika kumabhiriyoni uko. Zviri kumboitika here mune mamwe maprojects anomboparurwa seiwaya?
Hakuna province kana kuti mine project yandiri kuziva inini ine vashandi vari kutambira mari inovafadza, uye vari kupiwa mapackage akaita sehealth education. Hakuna zvakadaro, vashandi vazhinji vari kukwangwara. Saka hatisida kuti titi mutungamiri wenyika havasi kutaura chokwadi, tingade kuti titi isusu vapeiwo gore kana makore maviri tozodzokazve pahurukuro iyoyo takubvunza vashandi vanenge variko kuti muri kumboshanda sei, muri kuwana mari, muri kubatwa sei nemachina. Asi ini ndinoti handisi kutarisira kuti project yesteel iyi ichange yakasiyana nemamwe maprojects ese emining muZimbabwe ari kuratidza chatinoti resource case munyika.
Ndingadawo kupedzisirawo ndichitsvaga kuti marumbidzirwo aitwa hurumende yeChina mukubatsiridza mumaprojekti iwaya nezvatinonzwa zviri kuitika pagraundi pana vanhu zvinosiya ruzhinji rumire papi?
Zvinoshungurudza kuti hurumende yedu inoita sekuti iri kushandira hurumende yeChina. Tinoita sekuti tiri koloni yeChina. Saka kupendedza kwavanoita China nekupiwa kuri kuitwa maresources muChina uye kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe munyika yavo nemachina zvinoshamisa, especially nyika yaane 42 years yawana independence mushure mekurwa kukuru nekushungurudzwa kukuru taitarisira kuti vanhu vanenge vasununguka, uye hurumende inenge ichifamba pamwe chete nevanhu, uye kuti vanorwisana nevashandi nevana veZimbabwe vanenge vachirwisanawo nehurumende yeZimbabwe. Asi apa tiri kuona kuti hurumende yedu iri kunanzva tsoka dzemachina, machina vachimora upfumi hwenyika uye vachishungurudza zvizvarwo zveZimbabwe munyika yavo.